That was it, DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinofanira kunge tichitevedzera mitemo yakagadzirwa naivo maleaders vedu nevatungamiri vedu vomuAfrica neAfrican Charter yakasainwa na President Zuro Uno uyu. Charter on Democracy, Elections and Governance. Yavakasaina vakatotumisa matsamba uye kuti vari kuzvibvuma ku African Commission. Inotaura iyo chata kuti zvii zvinofanira kuitwa kuti sarudzo dziitwe zvakanaka, vanhu vese vachiona mukana wakafanira. Maonero angu asati asvika ipapo.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishandise zvirumugwaro reAfrican Charter on Democracy, Elections and Governance pasarudzo dzegore rinouya.
4x4 yemapurisa yanga iri pa yakazviya nekumberi chimira futi chikurusa mapurisa vanga vakapakatira futi nezvimabattle stickers. Vese ndobva vabatana vakadaro ndibva vandibata. Havana kutaura chii chaji yangu ndeyi. Ndasvika kumapurisa ndakangotorwa mumotikari imo ndibvandaiswa mune imwe rumu kwaakurohwa. Ndakarohwa mukoma Blessing, ndakarohwa musana uyu kurohwa pasi petsoka kusvikira vanhu vaneta.
Muchigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera kana kuti madzibaba eshanduko vanorondedzera kustudio 7 kurohwa kwavakaitwa nemapurisa.
Ende pazvibhorani zvacho zvakaiswa mufananidzo kana kuti picha yemutungamiriri wenyika vanove vamunangagwa. Zvino zvino zvakatotiratidza pachena kuti mvura iyi ichatinetsa mangwana, ichange yakutongwa nevanozviti ndo vanofamba nevamunangagwa. Avo vane pfungwa dzavo dzekufamba nevavanoda kufamba navo vachange vakurambidzwa kuchera mvura. Ende ichokwadi ndo zvakuitika izvozvi mushure mebyelection.
Bato reZANU-PF rinopomerwa mhosva yekurambidza vanhu vasina makadhi ebato iri kutora mvura pazvibhorani muchitungwiza mushure mekukundwa musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakazvimirira rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti musarudzo dzichaitwa gore rinouya, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanirwa kushandisa gwaro rezvesarudzo rakabvumiranwa nenyika dzeAfrican Union kana kuti African Union Charter on Democracy and Governments mukuitwa kwesarudzo. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vaudzavo Studio 7 kuti pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa vachiti dare reparamende pamwe chete neZEC vanofanirwa kushanda kuti mitemo yesarudzo ipindudzwe. VaMakoni vati hapana chikonzero chekuti Zimbabwe irambe ichiita sarudzo dzinomutauro, zvikuru sei vanhu vose vachiziva zvinokonzera kuti sarudzo dzemunyika dziite mutauro. VaMakoni vakurudzira ZEC kuti ishande nesimba mukuona kuti mitemo yesarudzo yakasimba.
Kutarisawo kuti tofanira kuongorora kuti mutemo wedu electoral law wakasimba zvakanaka here, unotipa unopa mapato ese here mukana wokuti vagadzirire kuti vapinde musarudzo. Maonero angu ini ndokuti tichine dambudziko nemitemo yedu, tine dambudzikowo zvakare netsika dzedu dziri kuita kuti titi pamwe mapati asakwanise kunosambadza masoko avo kana kuti maprogramu avo kune mamwe kune maconstituents ese enyika. So ndozvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichigadziriswa izvozvo kuti sarudzo dzedu dzinge dzinofamba zvakanaka. Tinofanira kunge tichitevedzera mitemo yakagadzirwa naivo maleaders vedu nevatungamiri vedu vomuAfrica. African Charter yakasainwa na President Zuro Uno uyu, Charter on Democracy, Elections and Governance yavakasaina, vakatotumisa matsamba wayo kuti vari kuzvibvuma ku African Commission. Inotaura iyo charter kuti zvii zvinofanira kuitwa kuti sarudzo dziitwe zvakanaka, vanhu vese vachiona mukana wakafanira. Maonero angu asati asvika ipapo. Saka kurudziro yedu ndeyekuti dai Zimbabwe yatarisa mutemo weAfrican Charter on Democracy, Elections and Governance yotevedzera zviri kubuda mugware iroro. Takadaro chete sarudzo dzedu dzatinenge tichiita munguva inotevera dzinenge dzaasarudzo dzokuti vana veZimbabwe vanofara nazvo. Pari zvino hongu pano vanofara nemaitikiro ari kuita zvinhu, asi panewo ruzhinji rwevanhu zvisiri kufara nemabatirwo kana kuti maitirwo ari kuitwa sarudzo munyika yedu.
Vamakoni, makatarisa zvakaitika pasarudzo dzemusi wemugovera, munoti kuparamende yeZimbabwe pamusoro pezvose zvakaitika nezvisina kuitika?
Tochitarisawo mafambisiro esarudzo. Tinotarisirawo zvakare kuti ZEC kana kuti parliament yeZimbabwe kunyanya ichagadzivandurudza mutemo weElectoral Act kuitira kuti vanotenga mavotes vange vanopanishwa zvakaomarara, kuti vasarambe vachiita saizvozvo. Vanokonzera mhirizhonga vapanishwe zvakaomarara kuti vasakonzere mhirizhonga mutsarudzo dzichabuda muna 2023. Saka tinotarisira kuti pave nemutemo mutsva kana kuti Electoral Act itsva inotarisa matambudziko ese atiri kutarisana nawo, kuitira kuti sarudzo dzedu mugore rinouya umo nekufamba kwenguva kumberi uku dzinge dzakajeka. Tinotarisirawo zvakare kuti zeki yongororawo zvakare nyaya yedzinhepenyuro, kuti mapolitical parties akawanda awane mukana wakafanira wokusambadza zvirongwa zvavo, kwete kuti bato riri kutonga ndiro chete rinoti kana achiita rali zvinenge zviri live paredhiyo dzese, zvinenge zviri live patelevision, asi kana mapato achiitawo misangano yavo kana marale yavo, hapana kana umwe chete anobva mamedia houses ehurumende anouya kunokavha misangano iyoyo.
Tinoona kuti pane zvizhinji zvamunokurudzira kuti zviitwe. Mati matanga kugadzirira zvesarudzo yegore rinouya here, vamakoni?
Isu sezesni takatotanga kare kugadzirira kuti tifambise basa zvakanaka patinenge tichiobserva maelections muna 2023. Takatotanga kutodzidzisa maobservers edu, vamwe vakatoita basa nezuro vashoma, asi tinozivawo zvakare kuti vazhinji vavo vatiri kutrena tichazova deploya munzvimbo dzakasiyana-siyana gore rinouya. Saka basa tatotanga kare rokugadzirira sarudzo idzodzi, uyezve tikuramba tichingoshanda neparliament yeZimbabwe nokukurudzirawo ZEC nehurumende kuti ivandudze Electoral Act kuitira kuti sarudzo dzegore rinouya dzinge dzakanaka.
Avo vange vari sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakaisa ruoko rwayo pagwaro rekuita sarudzo dzakachena iri, pamwe chete neresadak, vachiti ZEC inobvumirana neZesni.
Tinozivisa mune Zimbabwe kuti aiwa zvoishuwa nyika yeZimbabwe yakaratifaya the African Charter on Democracy and the Commission. Tinotarisa kudaro over and above takada tine maside principles and guidelines on elections and also some guidelines that come from the African Union and also exchange programs that we do. Zimbabwe zvakare imemba IEC inoona nenyadzi sarudzo zvinhu zvatinoti tisimbe tichita basa iroro.
Vamangwana pane nyaya zvakare ine chekuita nekuwana mikana kwemamwe mapato kuti atsvake rutsigiro munepfenyuro nemumapepa nhau ehurumende.
Kana zvamataura izvo kuonesa nyaya dzemedia ishoko rakakosha. Ndofunga mukaona pa election pana pa commission takaisa statement tikanyora zvataiongorora kuti aiwa imimi muno broadcaster wedzerawo kanguva mupe vanhu ivo vakabudisa schedule isu schedule tikaributisa weitaita sauti mapato anokukwidza anga tatinyorawo se commission kuti aiwa isu hatisi kufara nokuda kwokuti tanyima nguva kaunta d asi kuti ndikuzivise mureza ipapo hatina kuwana chichemo isu se commission tisi takatonyorera kuti aiwa imi ZBC gadzirisai apapa imiwo vemanyuzipepa katina katigadzisa munzvimbo dzakasiyana siyana tikavanyorera kuti zvionekwe hezvo kara chinda ku 2023 zvinhu zviri important zvishuwawo tine vanhu vanototumirira munzvimbo nyaya dzemitemo yesarudzi kuti kana zviripo zvoda zvigadzirwe isu takasabmito zvatinoona. Chimwe chacho chatakaona ndiche regulation and registration of political parties takatochimira kuti awadai zvaibvira mutibetsere nokuti dzimwe dzenguva kusarespektwa kunoita commission inyaya dzekuti vanhu vanenge achiti hamuna mazino asi mutemo wavo uri pazvozvo unotibetsera ndikati muchidimbi ndizvozvo.
Avo vange vari mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti kunyange haro rakakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera, mivizhonga yakapa kuti mumwe mutsigiri wavo vambo neni mnuwe vapondwe nevanofungidzwa kuti vatsigiri veZANU PF kukwekwe uye kurambidzwa kuita misangano kwebato iri nekurohwa kwenhengo dzebato iri dziri mumaoko emapurisa zvinoreva kuti pave kuda United Nations chaiyo kuti ive mutongi gava pasarudzo dzemuna 2023. Mumwe akarohwa ari mumaoko emapurisa ndiva Godfrey Karembera vanozivikanwa nerekuti madzibaba eShanduko avo vakarohwa vari mumaoko emapurisa mushure mekusungwa muHarare. Vakarembera vanoti vane umpoho hwekuti pavakasungwa havana kumbofira vaita zvavari kupomerwa nemapurisa. Vatauriri vemapurisa vati havangatauri nezvenyaya iyi sezvo yave mumatare vakarembera vachipomerwa mhosva yekutuka mapurisa. Blessing Zulu weStudio 7 abata madzibaba veShanduko kuti tinzwe zvizhinji.
Ok, ndoda kutenda mukoma Blessing nekundibvunza mubvunzo inongondirwadzisa nekundishungurudza pakurarama kwangu. So nyaya yakaitika pekutanga ndaitozvifambira zvangu ndine munin'ina wangu anonzi Magorimbo mutriple C wandinofambawo naye musangano. So ndaburuka mumotikari make ndofunga takange ndatoonewa mumotikari mangandiri. So mbane motikari yeblack yaingitevera mashure teme akaburukawo Magorimbo ini ndichidzika kuti nditenge zvimapushi zveyelo zvandaida kupfekisa gemenzi rangu ngokuti ndaida kuenda taigadzirira kuenda kuHarare. Ndopakaburuka vakomana mumotikari yeblack yanga isina number plate.
Ko mapurisa akazoya nekupi?
4x4 yemapurisa yanga iri pa yakazoya nekumberi chimira futi chiburutsa mapurisa vanga vakapakatira futi nezvimabaton stick vese ndobva vabatana vakadaro ndobva vandibata. Havana kutaura kuti charge yangu ndeyei. Ndasvika kumapurisa ndakangotorwa mumotikari imomo ndobva ndaiswa mune imwe room kwaakurohwa. Ndakarohwa mukoma Blessing, ndakarohwa musana uyu kurohwa pasi petsoka kusvikira vanhu vaneta so chakatozondiponesa mukuru wachona akauya achivamisa kuti vandirove akati ini chiregerai kurova munhu uyu nyaya iyi yakutenderera pasocial media so chimukwidzai kumusoro kuchaji ofisi manomubvurisira dhoketi. Ndakashamisika ende ipapo handaikwanisa kufamba ndakafamba mumapaseji mumazvimastepi zvenichikwira kuenda kuchaji ofisi ndichidonha mukoma Blessing. Ndakashungurudzwa vaida kutondiuraya vanhu. Vati chandikaongorora ndechekuti inini ndakatozozviongorora kuti ipolitics dzandiri kuroverwa
nechikonzero chei.
Because wacho anonzi Manyeruke, ofisa Manyeruke aitoti tikakurova haufu wakachipfeka futi chigemenzi ichochi. Chigemenzi ichochi haufu wakachipfeka futi. So ndakabva ndatoziva kuti hoyo zvine zvematongerwo enyika zvandakuroverwa izvo.
Patakambotaura ka na vanyati mutauriri wemapurisa muchangosungwa vakati imwe mhosva yamaida kupomerwa asi isina kuzoenda kudare ndeyekuti maida kuputsa chiumbwa chambuya nehanda
zvokuti inini ndaida kudhirimura mudhuri wambuya nehanda ka pane makamera pa inini handina kana mbosvika yako ende handina chivindi chakadaro chekuti inini ndidhirimure chimudhuri chocho ndifambe kubva kuguruve inini kuya kune dhirimura mudhuri iwoyo wakatotambisa mari yenyika mamillions mangana akaenda inyika paipai ini ndoita chivindi ichocho manje chokuti ndidhirimure nditambure mutsipa wambuya nehanda mupenyu chimudhuri chochiya dai vari vapenyu nana ndaitomboti pamwe ndiri kurwadziwa navo zvino chiumbwa zvacho handipenge inini mukoma blessing pfungwa dzangu kuti handitodhunyi kana makatobvunza madhokuta kana kuchipatira kunga ndichitorapwa izvozvo pfungwa dzangu dzitori right so handiite zvinhu zvakadhakwa kudaro handiite zvinhu zvakapusa kudaro vanhu vashaya zvokunyaya yokundipira nyaya ndikatozoenda naye kukoti haisiriyo yekuti ndaida kupunza chimudhuri yakataurwa naaponya ati mukuru wemapurisa mutauri wemapurisa inhau yokuti handi ndakatuka mapurisa mapurisa acho kuti handi akwaatuka
munawo here umbo hwacho madzibaba wekuti hamuna kutuka mapurisa
zvese zvaiitika ini ndine umbo mavhidhiyo pandikasungwa nemafotos ese pandikasungwa munhu wandaifamba naye zvese anazvo bhozi akanga akatomira paside peshop ndichishungurudzwa zvese anazvo ivo ngavaburitse umbo hwavo kuti ndakavatuka mavhidhiyo mazvano hakuna sina foni ngavaburitse umbo hwavo kuti ndakavatuka inini hwangu ndinawo kuti handinawo ndikataura naye ndo vakatondirova vakanditakura vakanondirova ndasvika kupolisi kwacho kune vave mukati mome vaitorwadziwo nazvo vakatoburitsa mafotos iwayo varwadziwa nokushungurudza kwandaitwa nemamwe mapurisa zvakabuda sei kurwa kwandaitwa kupolisi musana wese watiginuka makumbo angu ese azvimba zvakabudira kupolisi ikoko futi saka zvinorwadza mukoma
izvi hazvikudzoserei kumashure here
inini handife ndakadzokera kumashure izvozvi so ndatogadzirisa mamwe maviri magemenzi ekuchinja ekurayira mweya wezano handisi kumira nyangwe vashungurudze zvinengei handife ndakadzokera kumashure handife ndakadzokera kumashure
mutsigiri wecitizens coalition for change vagodfrey karembera vanozivikanwa neri kuti madzibaba eshanduko vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 Sangano rinomirira vagari veguta rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti raudza makweta aro eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti aende kumatare edzimhosva pamusoro pekurambidzwa kwevagari venzvimbo iyi kutora mvura pazvibhorani zvakacherwa panguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera. Mutungamiri weChitrust Muzvare Alice Kufeya vaudza Studio 7 kuti ZANU-PF yakaisa zvibhorani izvi ichitsvaga rutsigiro asi mushure mekukundwa musarudzo vave kuda makadhi ezanupf kubva kuvagari vanoda kutora mvura pazvibhorani izvi
ichokwadi vagari veSt Mary's kana kutongoti Chitungwiza yose vari kushungurudzwa nekuti vari kunzi vakavhotera bato rinopikisa rinovere TCCC
vari kushungurudzwa sei uye nani chii chiri kuitika
iko zvino vakunyimwa mvura muzvibhorani zvakacherwa mushure mekunge zuva remabyelection rataurwa zvinova zvinhu zvaiitwa mumusha kuti vebato rinotonga vawane mavhotsi ende mushure meelection vaona kuti mavhotsi vakashaya kana kuti zvavaitarisira kutora zvigaro vakazvishaya iko zvino vagari vakushungurudzwa
imi seChitungwiza Residence Trust pane zvamuri kuita here pamusoro penyaya iyi kune kwamati masvitsa nyaya iyi here
iboka reChitrust tabata magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe chete nevamwe vashungurudzwa tiri kutora matanho yezvese zviri kuitika izvi isu sebato reChitrust takambotaura nezvazvo tichitaura kuti bato riri kutonga iri rakutunzira zvibhorani muChitungwiza kunge zvinonzi tave kumusha kunze kwekuti vaite kana kuti varonge zvekuvakwa kwemuda dhemu asi vakunza muzvibhorani zvekukambenisa zvinova zvinhu zvinoshungurudza zvikuru nekuti hatizive kwatiri kuenda taakudzoserwa kwomadzita teguru ende kunze kwekuti tiwane mvura mumatepi yakachena inonwika iko zvino tichiri kungo chererwa zviborani muguta rechitungwiza ndo zvinhu zviri kuti shungurudza ende pazviborani zvacho zvakaiswa mufananidzo kana kuti pikicha yemutungamiriri wenyika vanoveva munangagwa zvinozvino zvakatotiratidza pachena kuti mvura iyi ichatinetsa mangwana ichange yakutongwa nevanozviti ndo vanofamba nevamunangagwa avo vane pfungwa dzavo dzekufamba nevavanoda kufamba navo vachange vakurambidzwa kuchera mvura ende ichokwadi ndo zvakuitika izvozvi mushure nebyelection
avo vange vari mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kufeya vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 asi mutauriri webato rezanu pf vatafadzwa mugwadi vanoti bato rezanu pf riri kufereshetsa nyaya iyi vachiti izvi handizvo zvinodiwa nezanu pf
hatisati taongorora kuti ndezvechokwadi here kana kuti ndezvemanyepo zviri kutaurwa izvi asi kunyange hazvo zviri zvechokwadi kana zvemanyepo hazvitibvise pachokwadi ende chokwadi ndechekuti kune vagari veikoko endroimba vakateerera nenyika yose vamunangagwa vanoti hakuna nzvimbo hakuna munhu anofanira kusiiwa munyaya dzebudiriro saka kana panzvimbo pachinge paitwa donzo rebudiriro harina kuitirwa donzo iri rakanangana nesarudzo kwete donzo rinoitwa navamunangagwa rebudiriro panzvimbo rakanangana nokuti vanhu vapunduke zvisinei nemaonero avo kana mafungiro avo munyaya dzezvematongerwo enyika saka hakuna munhu angava wezanu pf angava anopikisa angava ani zvake ane mvumo kana kodzero yekurambidza umwe munhu kuti abenefite kana kuti apunduke nedonzo rebudiriro rinenge raitwa nomutungamiri wenyika hatitenderi izvo zvose musangana ende ndinovimba mashoko iwayo manyepo hatidi heri kupedzerwa nguva nemanyepo asi kana zviri zvechokwadi vari kuzviita ivavo ngavatsvete pasi imbwa inonge vamunangagwa nehurumende yavo havatenderi izvozvo zvekare musangano ukurudzire hautotenderi izvozvo
avo vange vari mukuru wezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakaudza Congress yeAmerica kuti vanoda mari inoita mabhiriyoni mazana masere ane gumi nematatu $813 billion yokushandisa mukudzivirira nyika vachiti muzinda wezvamauto wePentagon uchapiwa mamiriyoni mazana masere ane makumi masere nerimwe imwe yemari iyi ichashandiswa pakugadzira zvombo zvehondo nendege nezvikepe zvehondo zvitsva pamari iyi pachabvawo mari inoita padyo nemabhiriyoni masere emadhora kubatsira kudzivirira nekudzivirirwa kwenyika dzekueurope nyanzvi mune zvematongerwo enyika varodrick machekano vanoti pamari yakumbirwa navabiden zhinji yacho ichaenda kune zvehondo nekudzivirirwa kwenyika vachiti asi zviripo zvizhinji zvavanoda kuitiravo vanhu vemuamerica kubva pamari iyi
zvinhu zvandakabata pabhajeti yavabiden I think zvingangoita zvinhu zvitatu oro zvina chokutanga chikuru chandinoona ndechekuti vabiden vari kuti vanga vachida kuti dai vakwidza mataxes kuvanhu vane mari yakati wandei mamillionaire billionaires tinoona vabiden vanoda kukwidza mataxes ikoko kuitira kuti vakwanise kugenereta income chimwezve chandaona ndechekuti vabiden vatizvo vanoda mari yokuendesa kudefense imwe yacho ichiita kuti inobatsira NATO inenge ichibatsirana neUkraine saka vari kuda kuti dai vawedzerwa mari inosvika iyo about 31 billion I think ndo yava requesta to increase budget yespending zvimwe zvese zvavari kuda vakuda dzimwe mari dzekuti vaite domestic program yavo vachiti vanoda kuincreasa policing vanoda kuincreasa education public health nehousing sa Saka ndinoona zviri izvo zvinhu zvikuru zvabuda pabudget yava Biden.
Zvinhu zvamataura izvi zvakamira sei nevanhu vemuAmerica? Zvinhu zvavanofarira kuhwa here izvi?
Zvimwe zvacho vangambozvifarira kana zvichiita kuti zvinhu zvivaitire nyore. Chinhu chikuru chiri kunyanya kurumbiswa pabhajeti yavaBiden ndechekuti izvo ichaita kuti deficit, federal deficit, mari yechikwereti chehurumende itidzikirei. Ndo chinhu chandaona chiri kurumbiswa pabhajeti yavaBiden yavaproposa. Asi chinhu chikuru chiripo ndechekuti vanhu vari kugunumuna nenyaya yeinflation kuti zvinhu zviri kudhura. Saka kuti bhajeti iyi ichabatsira sei patiri panyaya yeinflation handina kunyatsoona kuti zvinobatsirika sei izvozvo. Ndo chinhu chiri kunyanya kunyoyota vanhu.
Ko ivo chimiro chavo nevanhu vomuAmerica chiri papi? Vanhu vari kuona kuti vari kuita basa zvakanaka here kana kuti pane zvavari kushora?
Tingati ruzhinji ruri kushora basa ravaBiden. Chanyanyoita kuti vave vanoti shorei ndo nyaya yandataura yeinflation, kuti vanhu vari kunzwa kuomerwa neupenyu. Saka vari kuti ivo mapolicies avo avaBiden ndiwo aita kuti inflation irume kudai izvi. Saka tingangoti 40% kana kuti pavanhu zana ndio 100 40 makumi mana ndo vanenge vachiti izvo vaBiden vari kuita basa rakanaka. Asi toona kuti ruzhinji kunodarika chaitingati half 55% inenge ichiti vaBiden vari kukoniwa basa, they don't approve. Kuzongoitawo imwe mhomho inenge iri pakati nepakati vashopa ivavo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaRodrick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishandise zviri mugwaro reAfrican Charter on Democracy, Elections and Governance pasarudzo dzegore rinouya. Mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera kana kuti madzibaba eshanduko vanorondedzera kurohwa kwavakaitwa nemapurisa. Bato rezanupf rinopomerwa mhosva yekurambidza vanhu vasina makadhi ebato iri kutora mvura pazvibhorani kuchitungwiza mushure mekukundwa musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.